sera sinoita tinoda kuti tione kuti chikafu chese chinogrowewa nemafarmers zvava kuti zvese zvavanogrowa zvinge zvichishandiswa kuita yatinoti purpose that creates value. Saka kana chigona kucreata value iyoiya muchikafu, then that means kuti mafarmers anogona kuwana mari yavari kufanira kuena. Saka problem irimo ndeyekuti about 40% yechikafu chinogrowewa nemafarmers chinoraswa, and chinoraswa at farmer level kana kuti at trader level. Saka kana wakatarisa food chain, mafarmers anogrowa otengesa kumatraders, matraders ndio anozotengesa kuma supermarkets, and at farmer and trader level pane chikafu chakawanda chiri kurasiwa. Saka isusu zvatiri kuita, takatanga neIT platform inoshandisa artificial intelligence yekuti inoita image recognition. Saka we can recognize at farm level kuti chikafu chiriko chiri kuraswa ndechipi, and then at the same time tinoshandisa futi artificial intelligence kuita inonzi matching. Saka kana tatarisa chikafu chiri kuraswa uko toti mabanana, tinobva taita matching ne client anoda kutenga mabanana iwawo ari kuraswa at that level, and that client anenge achiwashandisa kugadzira something else.
Izvi zvamuri kuita vamuchina zviri kuitwa munyika ipi?
Izvi zvatiri kuita takatanga kuno kuNetherlands, and tichango expanda tiri muGermany iye zvino. Saka tiri between the Netherlands neGermany. Saka takatanga iye zvino tine maclients ari based kuGermany ari kushandisa technology yenu.
Mune pfungwa here yekupinda kunzvimbo dzakaita seZimbabwe idzo tichiona michero nezvinoparara ikoko?
Kuti ndichazopindura mubvunzo wenyu ndoda kuexplaina pawani, pekuti vamuchina mukuru vanonzi Melusi baba vangu murimi, and kuvaona vachishanda mumamarkets akadai ndizvo zvakandimotivata inini kuti nditange basa rakadai also. Saka mukushanda mataita tichidevelopa iplatform, mufungo wacho ndewokuti tinoda kutanga muno muEurope, nekuti ndo mune maclients anogona kubhadharira, technology yacho ichiri kudhura. But the end goal yedu isusu ndeyekuti solution yedu inge ichishandiswa mumacountries akaita seZimbabwe, because ukatarisa yatinoti supply chain yedu, hatina macold rooms, hatina zvokuti kana chikafu chabva kumafarms chinogona kuenda kunotengetwa tisati taipa. Saka zvamamuchitaura izvozvo zvekuti kumbare kune chikafu chakawanda chinorasiwa, mafarms kune chikafu chakawanda chinorasiwa, isusu solution yedu mufungo wedu ndewokuti in about 3 years time solution yedu inenge yava ready kuti ishandiswe mumacountries akaita seZimbabwe, then takugona kusaivha chikafu chinogona kuenda kune vamwe vanhu munyika.
Saka mune zvamuri kuita here zvekuti mungazowanikwa ma munyika dzakaita seZimbabwe?
Pari zvino tiri kufundraiser, tiri kureza 1 million euros yekuti tigone kudevelopa iyo technology iyoiya, toitraina, and kana taitraina yava functional and tobva taiminimiza, kana taiminimiza then it is applicable for Zimbabwe. Saka right now tiri kureza that money. Saka ndozvatinenge tichitsvaga kuti tiwane mainvestors anenge achigona kutibatsira.
Basa ramuri kuita iri mukoma muchina ibasa rinenge richida njere nedzidzo. Makadzidza chii kuti munge muchizosvika pakuita izvi?
Ini ndakafunda inonzi agribusiness kuGermany. Isiti inenge iri diki yesterek inonzi Kleve iri kudhuze nekuDusseldorf, but ndo kwandakadzidza inonzi agribusiness ikoko. Dream come true.
Zita rekambani yenyu inonzi Invisible Food. Ikambani kana kuti chirongwa chamakangoita muri mega makazvimirira?
Ayo, ikambani ine ma agricultural experts maviri, ma IT experts maviri as well.